This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 28 2028. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikonzero chikuru ndechekutinzwa vakuru vendava havana hanya nenyika dzavo. Havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa yose delivery system nenyika dzavo.
Mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vobatana nevamwe vatungamiri parufu rwevaive mutungamiri wenyika yeAngola vaJose Eduardo dos Santos avo vakashayikira vari kuSpain. ZANU-PF yopemberera kukunda musarudzo dzekugokwe kabuyuni uko veTriple C vachiti ZANU-PF yakakunda musarudzo idzi ichishandisa mhirizhonga.
Chikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzorovana nevakomana, saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri. Saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvitsiva izvi havana kushamisika nazvo.
Mumwe mudzimai wechidiki woita zvodavado mumutambo wetsiva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vabatana nhasi nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nevamwe vekunze parufu rwavaJose Eduardo dos Santos avo vakashayikira kuSpain musi wa8 chikunguru. Vadhos Santos varadzikwa nhasi pazuva ravangadai vasvitsa makore makumi masere. Vamwe vatungamiri vange vari parufu apa vanosanganisira Vasiru Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDRC uye mutungamiri wenyika yePortugal vaMarcelo Rebelo de Souza. Vadhos Santos vari pakati pevatungamiri venyika dzemuAfrica vakafira kunyika dzekumawirira nekumbabuda zuva vachirapwa sezvo zvipatara zvakawanda munyika dzavo nemuAfrica zvisina zvikwanisiro. Vamwe vatungamiri vekunze vakafira kune dzimwe nyika vanosanganisira vaRobert Mugabe vakafira kuSingapore, vaLevi Mwanawasa vekuZambia vakafira kuFrance, vaMichael Sata vekuZambia zvakare vakafira kuBritain, vaMeru Zenawi vekuEthiopia vakafira kuBelgium, vaUmaru Musa Yaradua vekuNigeria vakafira kuSaudi Arabia. Ko, chii chinopa kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vanorapwa kunze kana vachinge varwara uye dzimwe nguva voguma vofira ikoko kunyika dzinenge dzakabudirira? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Chikonzero chikuru ndechekutinzwa vakuru vendava havana hanya nenyika dzavo. Havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa yose delivery system nenyika dzavo. Vanogondezvevarombo iyo vanogoenda kunorapiwa kunze kana varwara. Saka kana zvazonyaya kudzimba vanozopedzisira vafira kunze ikoko. Mirezi munyika dzavo mune zvipatara asi hazvina chirimo. Mahealthcare workers acho akaisoenda kare kuBritain kuSouth Africa ende hapana zvikwanisiro zvokuti vangarapiwe. Havangagone kudada nemahospitari avo emunyika dzavo. Ndo dambudziko ravanaro iro.
Asika ivo vatungamiri ava vakanyorerana yainonzi Abuja Declaration yekuti mari yebudget zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviende kunyaya dzezveutano. Sei zvisiri kuitika izvi?
Hapana political will. Muhana dzavo vakangosaindirana zvekunyeperana zviya zvoitika maradership zvemaAfrican leaders. Asi muhana mavo chaivo chaivo havazvikoshese zvokuti vaise 15% kuhealth. Nyango wakaisa 15% yacho inokupera nokubiwa nayo vanhu vamwechete vako nanga vachitunga miriwa nokugadzira chi chipatara zvedu. Saka corruption ndiyo problem. So dambudziko ndere political will hapana.
Totarisawo idzo mari dzinenge dzichishandiswa dzatingati dzevanhu vanobhadhara mitero kana kuti mataxpayers pavanenge vachirapwa kunze uko, hazvitozosiye nyika yamuzvikwereti zvakawanda here?
Ini maonero angu ndeyekutoti izvo mari inoshandiswa nevakuru vedava vachienda kunorapiwa kunze kwenyika, bhajeti yacho kuda yakakura kudarika bhajeti dzenyika the Ministry of Health zvenyika yedu seinoZimbabwe. Vanoshandisa more money yekuti dei vaiisa muhealth care system yedu taiwana zvikwanisiro zvese zvakakwana. Saka taxpayers money iri kungopera ichirapisa vakuru then imwe vachimora vachida vachiita zvimwe zviri paside zvisimburi zvokurapiwa. Tinozviona izvozvo kumamedical aid evazhinji yakaita sepaying for service medical inogara yakabroka, asi vanhu vari kubvisa mari dzavo every time, asi tozviziva kuti dziri kudiwa nevakuru.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe. Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaburitsa padande mutande rayo reTwitter zvakabuda musarudzo dzekugokwe kabuini dzakaitwa neZuro. Vakakunda musarudzo idzi ndiva Spencer Chuma veZANUPF vainge vaine mavhoti zviuru gumi nemazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 10,727. VaConstantine Muguti veBato Residents Coalition for Change vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana masere kana kuti 4,800. Asi VCC nevanorwira kodzero dzevanhu vari kugunununa kuti mhirizhonga yakaitika munzvimbo iyi ichinzi yaiitwa nevatsigiri vebato reZANUPF ndiyo yakakonzera kuti bato iri rikundwe musarudzo. Mutungamiri webato reTCC vaNelson Chamisa vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF ava nemusi wechina. Vamwe vatsigiri vebato iri nevatori venhau vakakuwadzwawo musi uyo. Asi Gibbs Dube weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Tine mufaro uye tinonzwa manyawi, tine kudhukirwa nomufaro semusangano weZANUPF nebasa rabatwa kugokwe tichiti makorokoto kuna vaSpencer Chuma nokuhwina zvine musimba nemutindo hongu. Tinoziva kuti vanhu vanga vaine tarifiro yekuti vanopikisa vachahwina gokwe kabuyono, asi vaSpencer vati pamanyawi kumusangano weZANUPF tinonyanya kutenda. VeYouth League neveWomen's League andiko redu rekomisariati nebasa guru ravabata iro ratipa manyawi, tichitarisirazve kuti zvavaita izvi zvinotitaridza kuti muna 2023 musangano weZANUPF hauvakwi mumapepa, hauna kugadzirwa pasocial media, wakavakwa panhoo dzavanhu. Naizvozvo ndokusaka tichikunda musarudzo.
Vari kupikisa vari kuti nyaya yeviolence kuti vanhu vezano vakarova vanhu veCCC.
Hatinzwi kushamisika nemashoko aya kunyanyanyanya achibva kune vane mapato anopikisa. Ko zvagara kandiwo magariro avo, ndoo mugariro wamuchatanda iwoyo wokuti kana akunda, kana vachinge vakunda musarudzo vanopembera kwazvo. Kana vachinge vadyiwa nebato reZANUPF vanotsvaga zvikonzero zvekuti tadyiwa nokuda kwechiti nechiti. Tinozviziva makore ose ndokusaka kubva mugore remwaka wa 2000 kusvika pari zvino madhekedzi maviri 5 sarudzo dzaitiwa, shanu hapana imwe chete yavakati vadyiwa zviri pajekerere. Tinozviona zvichiitika kuKenya nanavaodhinga. Iri iscript raaneta nokushandisiwa ende harichativhundusi, tinoriziva richingouya asi hazvitivhundusi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutevedzeri wemutauriri webato reTCC vaOstalo Siziva.
vanhu vekuokwene kuti bhotera zvine mutsindo tichitarisa kuti pakaitika mhirishonga pakaitika nyaya yemore than 1000 vanhu vanga vachitsinwa nemasabhuku kunzi vanofanira kubhotera pakati pakaitika nyaya yekushandiswa kwehupu nechibage kuda kutenga vanhu asi vanhu vakashinga.
Ko, sei muri kuti muri kufarai makakundwa musarudzo?
Paelection haiwanzobudi vanhu. Isu tiri kufara nevhoti share yatakaita nekuti zvinoratidza kuti tikusimudza vhoti yedu kumaruwa. Makaona violence yakarambidzwa kukampena. Mukuru wedu vakarambidzwa kuti vapinde mugokwe zvese izvaita kuti vapunyikidze vanhu nekudzivirira vanhu nekutyidzira vanhu. Zanu yahwina neyatinoti muchirungu imagine of terror nekuti havana kuvhoterwa nevanhu nekuda kwavo. Saka kuona vanhu vasinga vachisapota shanduko tinozvitenda zvikuru.
Saka maendesa here zvichemo zvenyizvi kune vezeki nevamwe vakaita seZimbabwe Human Rights Commission?
Ndokutotanga chirongwa chekuti gadzise nyaya yemareforms yokuti ndo nyaya iri kuratidza kuti yaita dambudziko munyika. Kuti munofanira kuita mareforms zeki inofanira kumeka sure kuti the pre-electoral environment iri free iri fair kuti vanhu vese vagone kukampena vanhu vese vawane access to state media. Munoziva majanalisi akarohwa achida kunokavha rali dzedu machifu achitidzirwa nemasabhuku kunzi vanhu vedu vanofanira kutinhwa kuti vavhotere zvanhu vanhu hazvitimo donde zvimwe zvinhu zvetova kugadzira patikuronja dhokumendi redu zinonzi tai kuti tange kusenza nzira dzakasiyana kudimanda maripoti.
Uyo anga ari muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCCC vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaWilfred Chuma vanoti varohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF muHarare nhasi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro webato reZANU-PF muHarare vaGodwills Masimirembwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vaChuma avo vapinda muchipatara.
Ndaenda kumbare ndakapeka regalia yeCCC ndikakubatisa zvinhuzvashinda kumusha zvemwana wechikoro. Saka ndasika payapaya ndapinda zvandaita ndikatobatisa zvinhu zvacho pabhazi. Saenda pakati harigandindi kukambudzima zvangu pamangada munoona. Sanda kutofamba kutokurosa pazvidhiti payapaya pabva papfuura vakomana 2 vachangopfuura ndopabva patoya mota yainge katozara vanhu more than 20 vanhu vabva vatondikomba ndokutanga kutonditi wayo kupeka regalia yeCCC iri kunoku munozviita imimi varidzi. Hapatakwa zvakawanda vamwe vachitaura vachiti maCCC imi vanhu munosiya maCCC achitora nyika makaita sei. Vabva tichanga ndidi hanje kwakofisi kwavo ndihandikuzivi ndekubhangu dire kumbari ikoko. Saka ndopatanga kutondirova nemambama vachorimisira pasi kutoti hani matanda nematanda zvatanda nematanda hani pamvura sini masuweji here angati anitenda nokudarika nekumbareko ndinogara pasi hakurova chaiko chaiko kuti kutamba.
Pane vakurwai vacho pane vamaziyawo here?
Sevanhu vandatanga kutora nhasi hapana vandaziva asi kuri kuzindinoeeeeeo asi ndevanhu veZANU-PF.
Sei muri kuti ndeve ZANU-PF?
Bhozi vamwe vacho vangatipeka matishiti nemaketi.
Imwe nhengo yebato reCCC vaWilfred Chuma vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies riri kuyambira kuti hondo pakati peUkraine neRussia ikaramba ichienderera mberi ichapa kuti vanhu vakawanda pasi rose vayaure nenzara. Red Cross inoti varombo kunyanya pasi rose vatotanga kusangana nematambudziko aunzwa nekudhura kwezvinhu. Ukraine ndiyo nyika yaitengesa chibage chakawanda pasi rose hondo isati yatanga. Hondo iyi yapawo kuti mafuta ekufambisa dzimotokari adhure zvokonzerawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichita chamuramba mhuru. Sangano reInternational Red Cross rinotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 22 million vachadawo rubatsiro kana hondo iyi ikaenderera mberi muUkraine. Chikwata chinopfurikidza mwero muSomalia cheAl-Shabaab chatumira mashoko ekutyisidzira Kenya chichiti chichairwisa kana mauto ayo akaramba ari muSomalia. Chikwata ichi chayambira kuti chicharwisa maguta nemadhorobha emuKenya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Nhasi tine hurukuro nemurayiridzi wechikwata chenhabvu yevechidiki vari pasi pemakore gumi nemanomwe kana kuti under 17 cheGMRI Academy Private School uye aive mutambi wechikwata cheCapes United Mike Big Mike Temwanjira. Chikwata ichi chakakunda Dynamos 5-4 mumapenalties mumakwikwi eAchford Gutu tournament akatambwa neZuro. Ngatinzwei hurukuro yataita naTemwanjira.
Isusa tinoenda paGym School, Gym Academy School iri paLong Chain. Pane right turn iripo before Long Chain. Unodzika nayo iyoyo unonosvika pachikoro ndopatinotrainira ipapo. Saka program yedu inotanga, totanga training like Tuesday na 10 o'clock 10 a.m. makuseni kupedza kuma 12. Saka always groups including totangira paunder 10 and then under 12, under 14, under 16, under 18, and under 20. Saka ndiwo mamirira akaita program yacho. Saka munhu wese anofungira kuti ane talent, ane mwana wake anotamba, ngauye timuone. And tikaona kuti you are good enough, togona kuva totokupa scholarship yako pachikoro. Odzidza pachikoro.
Saka mungati pari zvino pane vana vangani?
Pari zvino last week ndopa takatanga matrials edu va. Takatanga kusvika 22 tichipedza kusvika 26. Saka so far vana vakauya vakatenda vanosvika zvekuma 35. Vozi vachiri kutanga bo takaita pamaflyer pamawhatsapp group. Saka chiflyer chedu hachanyatsotenderera. Saka we are planning again kuita mamwe matrials. I think after 2 weeks time,
Saka kuti muzo unganidze icho chikwata chakasimudza mukombe ichi zvakatora nguva yakareba sei?
Inini ndine chikwata changu chanandi nacho kudhara. Saka ndabva ndabatana na mukoma Gilbert Mponda. Saka vanga vane vana vepachikoro vamwe vashoma. Saka hazvinambotorera time. Nenyaya yekuti inini futi ukandana ndiye vamwe vana vekuwaren park. Saka hazvinambotorera time kuti tikwanise kubata nega chikwata ichi.
Vanenge vabudirira vatamba zvinonwisa mvura vanozoenderera mberi sei? Muono wenyu ndeyekuti vaite sei? Pane zvikwata zvikuru here zvamuri kushanda nazvo apa?
Vanenge vakwanisa kutamba nemazvo chovakwanisa zvatiri kuda emhedi tovatsvagira kuti vakwanise kutengwawo kunze kwenyika kwandikatamba kuya kunana Serbia, kunana Romania, ndikatamba kuThailand. Saka ndokwandiko kwatinewo mukana ikoko kwekuendesa 1 or 2 maplayers.
Tichitarisa iwo makwikwi anezuro aya makafara here nezvipo zvine vana kana kuti hatingati matarenda tichitarisa kuti imi makatambawo nhabvu kwenguva yakareba? Remangwana reZimbabwe rakajeka here pane zvamakaona?
Matalenti aripo like yesterday mutimu iri yatakatamba inini ndakagozanyerema under 17 katournament but ndakaisa kamuka mukomana kabiki kane 14 years chanogara kumbare uku kakatouya tichigari pamatrails. Ndoka kaito ika young player of the tournament ikako. Ikako ndinotarisire kuti tikatapa zvinhu zvakakwana. I think in 2 years time chaivo anenge akutamba mukomana iyi kana kuEurope chaivo.
Tiri kuona vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka, vamwe vari kungoita zvakadaro daro. Zvakakosha sei kuti vaite zvemitambo izvi zvamuri kuita? Sei zvakakosha?
ipapo ndo ino kuti nyaya ya tuda utea kuti tinje iyo wazi mkatiarisa wana watu yotora vati nao tuda utea kwa nje ino kanya ya kuti wakaike manyaya ma drugs iyo wazi the moment ya tuna inda nao kutreni but yo train every day kutreni awali wacha kwa nje kufunga zivu kutu ya hizu nekumwa wazi wakia wakungo wa focus on training wakapa kutreni wakushika wane ngewane ito wakushika orara senga ipapa indotos kwa nekunezwa kumbogu senga pandiyoti yasi hakunaka na training 2 days wanito uya ujo ya kosi tofana ya training.
Asi imo Muharare nemunyika umu muchi ne mitambo here yakawanda yekuti vano kwanisa kukwikwidza ivo vechidika kana kuti zvinenge zvichiri kunetsa.
Ndakataura na mitambo ndakuda kujoina pane imwe inonzi Light League inana Dynamo zvivava ine maakadhemi akawanda ndozvi nekuhwina zvatakaita mizuro vakatotipa pressure kuti hanzi joini haikuti nekuti timu yenyu iri strong.
Murairidzi wechikwata chenhabvu cheGMRI Academy Private School Mike Temwanjira ari parunare Muharare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Vatereri, ndini Tanonoka Wande tinosangana zvakare manheru anhasi muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa zvamunofungavo pamusoro penyaya yesvondo rakapera yevakorinde vekutanga chapter 15 verse 29 inoti ko avo vanobhabhatidzwa vakafa vachazoita seiko kana vakafa vasingazomutswi. Ngatinzwei maonero apasta Mungu pamusoro penyaya iyi.
Kana kuchinzi ivhangeri yakaparidzirwa vanhu vakafa vakabhabhatidzwa, vanhu vakafa tisu vakatenda shoko raMwari, kwete hama zvitunha zvakafa, hakuna munhu ungakwanisa kubhabhatidzirwa zvitunha zvakafa. Asi isu tisu tinonzi takafa pazvivi. Kubhabhatidzwa kwatakaita kuya takafa pamwe chete naKristu. Saka kana shoko raMwari richitaura zvevanhu vakafa, rinotaura vanhu vose vakatenda kuna Jesu vakabhabhatidzwa kwavari ndo vanonzi vanhu vakafa. Zvitunha hazvikwanisi kuti zvichabetsereka nevanhu kusara kwekuti zvaitigwa nyasha naJesu Kristu. Saka ivhangeri shoko raMwari kana richitaura zvevanhu vakafa, rinotaura zvevanhu vakatendeuka kuna Jesu vakabhabhatidzwa ndo vanhu vanonzi vakafa pamwe chete naye. Saka zvose izvozvo kana ivhangeri shoko raMwari richitaura zvevanhu vakafa, rinoreva richitaura nevanhu vapenyu vose vakafa muna Kristu kwete zvezvitunha.
Ngatichinzwaivo pfungwa dzamufundisi Richard Moyo pamusoro penyaya iyi.
Ndinoundira kuwedzera nhau yakataurwa svondo yapera kubva kuna vakorinde yekutanga pachapter 15 pavhesi yomukati 29. Nhau iyi inhau yakanaka zvikuru. Pauro achiparidza pavakorinde wakanga achiparidza nhau yokumutswa kwevakafa muzita raJesu Kristu weNazareta. Pauro achitaura achiti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa, chero avo vose vakafa chere dai vainyabhabhatidzwa, kubhabhatidzwa kwavo kungadai kusina maturo, kungadai kusinga na zvakunobatsira. Nokuti kana kusidai kusina kumutswa kwevakafa, chero vakafa vacho chiridai vainyabhabhatidzwa, zvingadai zvisina kudero. Akanga asingarevi kuti vanhu kana vachinge vakafa vachava nokumwe kubhabhatidzwa. Munhu wese anobhabhatidzwa ari mupenyu. Asi yakanga iri nhau yokuti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa, chiri vakafa dai kwainzi vabhabhatidzwe, kunga kana kusina kumuka, kumuka kungadai kusina maturo. Chere ivo vakafa vacho kana kusina kumutswa vaigozobhabhatidzwe iko? Kuna kuti ivo vose vakafa muzita raJesu Kristu weNazareta, dai kanga kusina kumutswa kwevakafa, vaigozobhabhatidzwe iko kuti vaizogamuchira chiiko pana Jesu Kristu weNazareta? Kududzira kuti Pauro achiparidza nokudzisa vanhu pamusoro pekumuka kwevakafa, kumutswa kwevakafa kuriko, haasaireva kuti vanhu vakafa kudero vanobhabhatidzwa. Munhu anobhabhatidzwa nemuviri wenyama sezvandiri kana sezvauri izvozvo. Asi achinge atorwa pasi pezuva achazomirira zuva rake rekumutswa. Saka tinoziva kuti Jesu Kristu wakamutswa, nekuti Pauro iye achitaura achiti dai kwanga kusina kuzvisizvo kudero kana nesu kuparidza kwedu musati Jesu Nazareta, kungadai kusina maturo, dai kwanga kusina kumutswa kwavakafa, tingadai tiri vari venhema, zvaitova nani zvedu tindodya zvekudya zvedu kana zvekunwa zvedu. Asi nokuti Jesu Kristu uyu wakafa akamuka nezuva retatu, vanhu vose vakamuona, akazviratidza kuvanhu vakasiyana siyana. Saka nhasi unokuparidza kwedu kana achiti kuno kumutswa kuvakafa, vanhu vose vachamutswa nomutoro wakamutswa nawe Jesu Kristu. Tinoziva kuti isu pachedu vanhu tinofa nomuviri wevhu nemuviri waAdhamu, asi chimutswa nemuviri waJesu Kristu sekumuka kaakaita pasungano yaMwari. Kureva kuti shoko raJehovha Mwari rinotizivisa kuti vose vakafira muna Kristu, vose vakafira muna Jesu, vose vakafira mukutenda, panguva yekumutswa vachamutswa. Vose vakafa vabhabhatidzwa mushoko raJehovha Mwari, panguva yekumutswa vachamutswa. Saka nemashoko ekuondera kungotenda nokurumbidza Mwari, ishodenga tire zvakanaka nemubvunzo uyoyo, tinoziva kuti nokuda kwaJesu Nazareta anotigonetsa.
Vatereri, tumirai mibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo pakutenda uchikwata chechristlike choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemutambo, mutambi wetsiwa yevanhukadzi aita mukurumbira kuda kwashe Chiwandire aregedza basa rake rekuruka vanhu musoro nekuti tsiva yamupa upenyu hutsva. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chiwandire uyo ane bhande reWorld Boxing Council WBC anoti paasvika netsiva hapachaita kuti aonekwe akamira munzira kuchiedzera kutsvaga vanhu vekuruka musoro.
Ndine levhu randave ndavo world champion, saka zvichaitawo kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichisungwawo nemapurisa. Saka zvichaita se world champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu.
Anoti tsiva yamupa upenyu hutsva uhwo hwashandura zvikuru magariro ake.
Ndine levhu randave ndavo world champion, saka zvichaitawo kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichisungwawo nemapurisa. Saka zvichaita se world champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu.
Pari zvino Chiwandire atamba mitambo misere ndokunda mumitambo mishanu, mina yacho achipunzira vamwe vatambi pasi. Asi mbiri yakanyanya yakauya apo akatora bhande reWBC reuremu hwesuper bantamweight arova Catherine Piri wekuZambia, uyo ane zita rakasimba pasi rese. Izvi zvakamupa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakamutenda nemari inoita iyo zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica.
Mari yandakapiwa nemukuru wenyika ndakashandisa kuvaka pamba pamai vangu, zvinova pakuyemurikawo pakutarisikawo.
Anoti mumhuri make havasi kushamisika nezvaari kuita mutsiva, nekuti kurova seane mangoromera kwakatanga kare kare achiri mudiki.
Tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova, nekuti ndaiwanzohurovana nevakomana. Saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri. Saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvitsiva izvi havana kushamisika nazvo, nekuti vakanga vachiziva kuti zvinhu zviri mandiri.
Maneja wake Clyde Musonda, uyo anove zvekare murayiridzi wake, anoti Chiwandire ane matambiro akasiyana nevazhinji ayo anofunga kuti achamusvitsa kure.
Ane speed plus anokanda magood punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi bose. Ane speed yakanyanyisa.
Chiwandire uyo ane vana vaviri ari kukurudzira vanhukadzi, kunyanya avo vanochengeta vana vari vega, kuti vasaore mwoyo kana zvinhu zvaramba, asi kuti vaedze zvimwe. Pari zvino Chiwandire arugadzirira kudzivirira bande rake re WBC Nazulina Munoz wekuMexico. Bande ranaro ndere Silva uyezve rechipiri muremu weWBC asi chinangwa chake kutora regoride iro rinaye Milatsi Makadzo wekuMexico zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda bakuvhi